Ndinonzwa kufara zvikuru chekutanga ndinoona kuti nditende bato rangu rakandisarudza kuti ndigomirira sadeputy mayor. Ndinoda kuti nditende zvikurukuru uyo wandatorera chigaro wadeputy mayor councillor Thomas Musarurwa Muzuwa, murume anga aine ruzivo rukurukuru nezvemafambisirwo ekanzuru nemabylaws acho.
Pane vari kuti imi makasarudzwa navatsvangirai vakazoti ivo vamwe vawanikweivo vachikuvhoterai, munotii nezviri kutaurwa izvi?
Ndezvinotaurwa nevanhu vemajerasi vanenge vachidiwa chigaro ichochi. Vatsvangirai mutungamiriri ane pati yakakura zvikuru. Ndinofunga kana dai vaisarudza munhu kana kuti dai vaita appointment, vanenge vatora matanho ekubvunzurudza vamwe vavanoshanda navo vari mupati neivo macancellors pate zvavo. Panyaya yangu ini ndinotonzwa kuti macancellors ivo vega ndovakatoenda kuna president Tsvangirai vachiti tanga tiri kuda munhu anenge atibveizera tiwane pundutso nekuona kuti takabatana mukanzuro wedu.
Pane vamwe vanga vari kushora ivo vachiti pane uori hwakawanda mukanzuru, nyanya avo vanoita zvekushanda nevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Pane zvamuchaita here kuedza kugadzirisa izvi?
Chokwadi, uori hatidi. Uori hatihudi mukanzuro medu. Anobatwa nenyaya yeuori, chokwadi, basa rinobva rapera.
Pane zvitsva here zvamuri kuunza imo mukanzuro zvanga zvisimo imi musati matora basa iri?
Ndinoda kuvimbisa kuti ini ndichaedza kushanda zvakanaka nameya varipo. Sarudzo iyi yakanangana nekuti tipe zvishayikwa zvemuguta redu rino reHarare. Tinoda kuti tiite focus neservice delivery kumaresidents.